Tinga kuti gwaro iri riri kuedza kurangaridza mutungamiriri wenyika kuti nhasi December 3 izuva revanhu vane urema rinoremekedzwa pasi rose. Asi hurumende yeZimbabwe kubva muna 2012 haisati yamboitawo mhemberero dzekuremekedza zuva iri. Saka iminyuto yatinayo ndo patiri kutangira. Kwechipiri, tiri kuona kuti hurumende mumaitiro nemashandiro ayo haisi kuita zvinhu zvingaita kuti zuva iri ringe richiremekedzwa. Kana kuti haisi kuita kuti vanhu vane urema vange vachiremekedzwa kana kuti vange vachiva upenyu hune pundutso. Nokudaro tiri kunyora gwaro iri tichida kuvarangaridzawo kuti munyika ino yeZimbabwe ine vanhu veruzhinji vakati vandei munewo vanhu vane urema vane kodzero dzavowo mubumbiro remutemo ine.
Makwanisa here kunge muchisvitsa gwaro renyu kana kuti tsamba yenyu kumutungamiri wenyika Robert Mugabe?
Nekuda kwezvinhingamupinyi zvakasiyana-siyana gwaro iri hatina kukwanisa kurisvitsa kwavari somene, asi tanga tichivimba kuti tikarishambadza kupidza nemumapepanhau akasiyana nemune dzimwe nzira dzekushambadza nadzo rinokwanisa kusvika kwavari. Uye sevanhuwo vari kugadzirira kunge vachiapoenda vanhu, tiri kuvakurudzirawo kuti pane zvine chekuita neurema vange vachiapoendawo vanhu vane urema chero kubato ravo.
Totarisawo panyaya yebumbiro remutemo idzva raakushandiswa munyika, muri kuonawo richibatawo zvakadii pane vane urema?
Bumbiro iri harisati rane zvimutemo zvikuru kana kuti zvimutemo tinoperekedza zvakanyorwa mubumbiro, saka harisati rakushandika naro. Rine zvinhu zvimwe zvakanaka, zvimwe zvinoda kuti twasanudzwei, asi nekuti zvimutemo zvikuru izvi harisati zvapinda, harisati zvanyorwa, hapasati paitwa kuyananiswa kwemitemo nebumbiro idzva remutemo, zvinoreva kuti dziri mubumbiro uye chero dziri muUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, zvinhu zvinokwanisa kuramba zvisingatevedzwi pasina kunetseka kwakanyanya nehurumende.
Tinoona kuti gore rino dingindira rezuva irori ranhasi riri kutarisa panyaya dzebudiriro muunyanzvi kana kuti technology. Muri kuona here zvichikwanisa kunge zvichibudirira kana kuitika muZimbabwe?
Tiri kuti isusu zvinhu zvine mukana wekuti zviitike, dai avo vanotimiririra vanovaivo hurumende vanogadzirisa mutemo vange vari vanhu vanga vachitarisisa kukosha kwezvinhu izvi. Nyangoti nyaya yeumhizha neumhetura inyaya yakakosherawo vanhu vane urema kuti vange vachikwanisa kusanganawo nezviri kuitika munharaunda dzavanogara, vange vachikwanisa kuzivawo zviri kuitika munharaunda dzavanogara, uye vange vachikwanisawo kunge vachirarama upenyu hunenge hwakati pundukei. Saka kurudziro yatiri kuita kuhurumende ndeyekuti dai panga pane vanhu vane urema vakati wandei vanopinda muhurumende vachikwanisawo kugadzira zvirongwa zvekuti vanhu vane urema vange vachirarama upenyu hwakapunduka.